vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumara renhasi mutevedzero womutauri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelandava chabalala kubulawayo vagift osalosiziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva
soluti inofanira kuita nekuti muzimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva sarudzo izvozvo hazvingaiti nezimbabwe electoral commission nekuti yakakoera payanga ichifanira kuiti igadzirise saka zvinofanira kuitwa kunofanira kuita sarudzo zviri free fair credible kuti zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu
vasiziva vati nekuda kwekuti zimbabwe electoral commission kana kuti zec yakakundikana kuita sarudzo dzijekerere zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje
vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically regionally internationally variko shamani kunoo kumuzimbabwe mune machurch mune mapolitical players mune civil society kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana siyana muregion mune ana sadic muregion mune observer missions mune maregional players atheni kune macontinental players zveafrican union nemamwewo mabodies akasiyana vana european union naana united nations
asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vati bato retriplec rakakundwa zviri pachena
kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudzwa kwavanoda kungomuka uchingomwadza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba hazviiti kuti election inonzi iri disputed election inonzi iri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati 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 zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha saka pari zvino muzimbabwe isu takazvitarisa sezanupf hamuna dispute mune bato riri kungoita ruzha
vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa netriplec mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu valenon t mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato retriplec rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura nesadat neafrica union
tinovimba kuti vebato retriplec rinotungamirwa navanesa chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi nevesat chete tinoziva kuti zanupf yagara inongoita zvekumbunikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki venguva ino kuti tisunungure zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yezimbabwe
asi mutevedzeri wasachigaro vezec varonikiwa vakaudza vatori venhau kuti komishini yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezvimhingamupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muharare bulawayo nemanikaland bato retriplec harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvino tarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu resadak neimwewo mubato iri munonzi hamuna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika vasiziva varamba kutaurawo kuti nhengo dzenational assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi zec yakazivisa kuti vaemarson munangagwa vezanupf ndivo vaivakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzemuzimbabwe dziri kushorwa zvikuru nesadak african union comesa european union commonwealth hurumende yeamerica nedzimwe asi kunyange sarudzo idzi dziri kunzi hadzina kufamba zvakanaka vamwe vatungamiri venyika vakaita savacyril ramaphosa vekusouth africa mutungamiri wenamibia vaherb godfried geingob nemutungamiri wetanzania vasamia suluhu hassan vatokorokotedza vamunangagwa ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere